apa kwa muri mese chamuno ndisi anjitambura dai pasina reza kana pato panoti mituro yeko toitaku hamwe vatoto tovasopedza patusi pachitire kaone uyu ndisusi kano shumba havati vebhazi patinomboshe asipo kuti tikeza akanyangira yakaona yakapepuka yakavhurwa madziso ndavhurika yangwe pae pandairasika yakatoreka yakaturika aika yakaona yakavhurwa madziso ndavhurika yangwe pae pandairasika yakatoreka vakawanda vakandishandisa ndaisatipisa ndaitosimbisa vakandiratidza matrue colors supposed yalandarivhaiza mamenas vamwe chaivo vanomira neni tabhaizana haburitse rekeni kuti mupfurei uyo ipeni anobva kumakomo kunorira vakanyangira yakaona yakapepuka yakavhurwa madziso ndavhurika yangwe pae pandairasika yakatoreka yakaturika aika yakaona yakavhurwa madziso ndavhurika yangwe pae pandairasika yakatoreka anondinewa jonjiani ipapa pamuri mese chamuno ndisiya njitambura dai pasina reza kana pato vanoti mituro yeko toitaku vamwe vatoto tovasopedza patusi pachitire kauone uyu ndisusi kano shumba havati vebhazi patinomboshe asipo kuti tikeza akanyangira yakaona yakapepuka yakavhurwa madziso ndavhurika yangwe pae pandairasika yakatoreka yakaturika aika yakaona yakavhurwa madziso ndavhurika yangwe pae pandairasika yakatoreka vakawanda vakandishandisa ndaisatipisa ndaitosimbisa vakandiratidza matrue colors supposed yalandarivhaiza mamenas vamwe chaivo vanomira neni tabhaizana haburitse rekeni kuti mupfurei uyo ipeni anobva kumakomo kunorira vakanyangira yakaona yakapepuka yakavhurwa madziso ndavhurika yangwe pae pandairasika yakatoreka yakaturika aika